Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro ndira 28/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chatingangoda sevana veZimbabwe ndechekuti paitwe yatinoti muchirungu action. Paanike pari kuitwa zvinhu zviri kuitwa kuratidza kuti hongu wanodandadzwa zvaari kurevesa izvi wari pachokwadi.
Dande mutande retwitter rinonzi nderemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa rinoti vari kukachamadzwa zvikuru nevhidhiyo yemunhu akabuda panepfenyuro yeSky News yekuBritain achishungurudzwa nemumwe muuto nemupurisa vachiti vachaongorora nyaya iyi. Bato rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance rinoti riri kuronga kuendesa hurumende yeZimbabwe kuUnited Nations uye kuInternational Criminal Court kuti iferefetwe nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu. Vagari vekuDurban munyika iyi vari kurongawo kuratidzira nemakenduru vachiratidza kubatana nemhuri yeZimbabwe inonzi iri kushungurudzwa nemauto. Dare reparamende rovhurwa mangwana pasina nhengo dzeMDC dzakawanda sezvo vamwe vari muhusungwa, vamwe vachitsvagwa nemauto nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti mapurisa nemasoja vakaonekwa vachirova vanhu vairatidzira vanofanirwa kusungwa. Vamunangagwa vataura izvi padande mutande reTwitter mushure mekunge nepfenyuro yeSky News yabudisa vhidhiyo yemapurisa achirova vasungwa vakange vaine simbi mumaoko. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti izvi zvagara zvichiitika munyika kwenguva refu. Naizvozvo vanoda kuona vanotyora kodzero dzevanhu vachisungwa, kwete kungotaura nemuromo bedzi sezviri kuitwa navamunangagwa. Vamafunda vati vachatenda vazviona, vachiti zvingave zvakanaka chose kana mutemo ukashandiswa pavanhu vese zvisinei kuti masoja, mapurisa kana kuti vakapfeka mbatya dzebasa ripi zvaro. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vagora kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Isusu tiri kukurudzira kuti zvinhu zvataurwa izvi hazvina kutanga kutaurwa nhasi, zvinhu zvatakanzwa zvitaurwa kumashureko. Chatingangoda sevana veZimbabwe ndechekuti paitwe yatinoti muchirungu action. Paanike pari kuitwa zvinhu zviri kuitwa kuratidza kuti hongu wanodandadzwa zvaari kurevesa izvi wari pachokwadi. Tiri kuda inonzi action muchirungu. Ndiva tiri kukumbirai kuti dai vatisagume mukutaura tigumire muzviito ndozvatiri kuchemeresa vana veZimbabwe kuti tione kuti vana veZimbabwe vese vakaenzana. Pasava nevana vanonzi ava vari special havabatwa nevana vebvumidzo kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Tiri kukumbirawo kuti ngatisirwe mire zvekungotaura choteka, tichiitewo zvinhu zvinobatika neaction diva tiri kuda.
Munoona sezvinogoneka here kuti masoja nemapurisa vasungane?
Hazvitadzi kuitika nekuti pakumbiro remutemo rinoti munhu apara mhosva angaiva akapfeka yunifomu tsvuku yegirini itema. Bumbiro rese reZimbabwe rinoisa vazvizvarwa zveZimbabwe macitizens wedha uri mupurisa uri musoja pasi pebumbiro remutemo yeZimbabwe.
Kuti zvibude zvine chokwadi zvinofanira kuitwa nenzira ipi?
Zinafanya kuti wanao enforce ya mtemo, wanao mchirungu wanao enforce ni agents, zio vizesi kine Zimbabwe Republic Police, na polisi yadu, alipo, tuendelea kutu wanga ya chita basa. Tuendelea kutu wanga wakatika basa, mbuwe ya kapurai, hizi wazuzi, takuto kuta wana zaidu baki, imuombe kana zina, wosi, atoguta mchi, atoguta mdanda.
Sekutora kwa maita izvi zvanga zvichitika kwechinguva chakareba. Munofunga kuti chii chakonzera kuti vamunangagwa vataure mashoko aya iko zvino?
Tendatonzwa naye vamunangagwa kuti nemhaka yavazotaura zvinhu izvozvi nhasi zvino zvisina kutanga zuro, zvino zvisina kutanga last week, zvino zvakatanga kumashure, zvanoziva kuti nyika yedu inyika inoshushikana zvikuru, kubva kuna gokura hundi, kubva kuna nangira matsvina. Kuya kushunguru jokala na wana mbubi mchangira watashika pakono pisia kushunguru joko na zede ya kuzwe kushunguru joko ya beyangu ya tatu na wana jina mbiti zuzo kia na zutika mazumele zwe gorene gorene nika ya zidabu saka dhile wa mbato tuu baiti kwenye makai wa zifunga kuzuti a mbiti zwabuti suwa kuzweko inika zwabuti ata sky news zwabuti ata bbc ndio saka wako tange kumani na ya chika nda zini zesikidi atiku na zozo mchishuwa na kune tumo ino gichindi ino ziwa zwe zidabu tukunga zama zaita seri.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare kuHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro dare reparamende rinovhurwa mangwana pasina nhengo dzeMDC dzakawanda sezvo vamwe vari muusungwa vamwe vachitsvagwa nemauto nemapurisa. Mutungamiri webato guru rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance vaMuzi Maimane vaudza vatori venhau kuti vari kuronga kukwidza Zimbabwe kudare reUnited Nations uye kuInternational Criminal Court nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. VaMaimane vari kupomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu vemuZimbabwe vairatidzira kusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vashora wehurumende yeZimbabwe nekutumira mauto ane pfuti kunorwisa vanhu vasina chavakabata. Vaisawo chikumbiro mudare reparamende yeSouth Africa kuti rizeye nyaya yeZimbabwe vachishora mutungamiri wenyika iyi vaSiril Ramaphosa nehurumende yavo nekutadza kubatsira Zimbabwe. VaRamaphosa vakabuditsa mashoko ekuti vamunangagwa vari kugadzirisa zvinhu uye vakati Zimbabwe ibvisirwe zvirango. Asi zvakapa kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviratidzire pamuzinda yeSouth Africa. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa muSouth Africa vaJulius Malema vakashorawo vamunangagwa nekutumira mauto mudzimba dzevanhu ayo ari kupomerwa mhosva dzekuponda, kubata chibharo uye kuita vakawanda kafiramberi. Tichiri panyaya yekuratidzira iyi, nhengo dzeZANU PF nhatu dzakapisa bhazi reZupco kuWhite Cliff uye kupwanya nekuba zvinhu muchitoro chenhengo yedare reparamende yeZANU PF vaWebster Shamu. Vatongerwa kugara mujeri kwemakore ari pakati pemashanu nemanomwe nedare raMajor Street muHarare nhasi. Vakatungamira urongwa uhu vaEmmanuel Chari vanzi vagare mujeri kwemakore manomwe asi vachangopika makore matanhatu chete. Vamwe vashanu vatongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu nemutongi wedare rimwe chetero ndiva Elijah Makomo. VaElijah Makomo vati kupwanya zvinhu imhosva yakakura zvikuru, asi vamwe vaviri vainge vasungwawo vasunungurwa nekuti pange pasina umbowo hwakakwana. Zvichakadaro mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vamiswawo pamberi pedare raMajor Street vachipomerwa mhosva yekuronga kuratidzira nekuda kupidigura hurumende, asi vari kuramba mhosva iyi. Mune imwe nyaya yanga iri kumatare, vamwe vanhu vatanhatu vainge vasungwa kumashonaland west vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga mukuratidzira vasunungurwa nedare. Vasunungurwa mushure mekuwanikwa vasina mhosva vanosanganisa vagari vemuchinoi vanoti Obey Zirota, vasimbarashe mubayira kuenda. vamini Bizabani, va Owen Msariranwa, va Bezel Nira, uye va Adonai Tiriwawi. Kumashonaland Central va Ernest Gandai vasunungurwa wose zvovanzi havana mosva yavakapara.
Saka vanhu izvozvo hakuna kwokuti vanhu vaenda vari kunodzindai kwamakabva. Kwamakabva ndekupi?
Vamwe vanorarama nekutengesa pamusika wembare uye mumigwagwa yakawanda mumusha wevazhinji uyu varasikirwa nemari yakawanda mushure mekunge kanzuru ichibatsirwa nemauto yaputsa misika yavo. Izvi zviri kuitikawo kuchitungwiza. Hatina kukwanisa kubata meya weguta reHarare vaHebert Gomba sezvo nharembozha yavo yange isiri kudairwa, asi tabata kanzura weMDC vaGilbert Kamsanga Hadebe vanoti kanzuru haifanirwi kurega vanhu vachivaka pasina mvumo. Tataurawo nemunyori wesangano reSurvival Vendors Union vaEmmanuel Kwamira kuti tinzwe zvizhinji, vakatipa nhoroondo inotevera.
Saka vanhu izvozvo hakuna kwokuti vanhu vaenda vari kunodzindai kwamakabva. Kwamakabva ndekupi? Hapana munhu anongomuka achingodzi kuenda kwakabva iye asa kwabva. Vanhu vese vakangotangawo mabhizinesi avo vachingotengesa vari panzvimbo dzavanenge vari, then vobva vavakirwa zvimatakishopu. Unozviziva kuti Kumbare nenyaya dzemisangano yakanga iri kuedza nepf. Saka ndiona zvava zvepolitics zvokuzoti sei makazovhotera opposition. Saka vapwanyirwa zvese, matebho akanga asiyiwa ese akanga aisiwa pachiground paopen space abva abviswa ese, zvese zvavabva zvapwanywa. Vanhu havana kwokuenda, vari kutenderera vari panzvimbo imwe chete. Kutoshaya kuziva kuti vachatanga nekupi kana kuenda nekupi. Kanzuri yachona tavatombonzwawo vamwe tambobatawo meya vedu vaGomba vakatombotaura vachiti aiwa isusu takangopuwa go ahead nehurumende tekushanda tiri pamainstructions edu egovernment. Saka titomboziva kuti govenment yachona igovenment ingori yega here isina vanhu varombo munyika, isina vanhu vanotambudzika munyika, kana ti ndei vakapfuma chete tizive ndei vakapfuma chete ozva ndizvo zvazvo.
Ivo vehurumende mambonzwa rutivi rwavo here?
Ukatotiraya kuti muvabati hauna waunobata, vanongodirectana kuti fonera minista wakati iyo minista ane asingabatike. Saka hatiti kuziva kuti nyika inocharararama iri vanhu vaa vakapfuma chete here kana kuti kwete, noti tisondora pera vanhu vakabva mukurohwa. Saka nanhasi izvozvo ioperation yakanga iripo yanga itori nemasoja mukati ari mukati memarori ekanzuro ayaya ari kutomhanyisa vanhu still sezvaizvozvo. So far kutaura kudoko handina kana 2 minutes iri pana 4:30 ndichitoona polisi ichitopfuura ichitomhanyisa vanhu zvakakutoita kudzingirira chaiko chaiko vanhu vari kutoraya kuti vararame. Saka hatitazive kuti takugara tiri pauranda here kana toita sei mukati menyika yezimbabwe.
Kuti hapana imwe nzira ingaitwe here kunze kwekupwanya?
Havana nyaya vanoita vanongomuka vakaronga rwendo rwavo, havana wavanoyambira kana munhu wani. Kungomuka usiku vobva vangotanga kuita zvinhu zvavo vega vakanyarara. Isi totozongoona yangoveri hondo kuti ubvunze zvabva nekupi, unoti usangana pane masoja pakatobatwa nepfuti dzakatopakatirwa. Saka unotoshaya kutiziva kuti tiri muhondo here kana kuti hatisi muhondo, hatichazviziva manje.
Avo vanga vari munyori wesangano reSurvival Vendors Union vaEmmanuel Kwamira vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekwaMutare vanoti vari kufara zvikuru nekuuya kwemabhazi eZupco muguta mavo, vachiti vemakombi vainge voita madiro aJojina vachivabhadharisa mari dzakawanda zvikuru. Makombi anonzi anga achibhadharisa madhora maviri pari kubhadhariswa dhora nemabhazi aya. Asi urongwa hwehurumende uhu hunoshanda here sezvo yakambozviita kare zvikazongopera sedova? Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Sezvo mabhazi eZupco ave mashoma, hurumende iri kushanda nemamwe makambani akazvimirira kuti itakure vanhu. KwaMutare hurumende iri kushandisa mabhazi ekambani yekwaMupfumi yeGold Class, yeMatsatsi Buses, Indo Africa Buses nemamwewo. Mabhazi aya ari kutakura vagari kubva kumisha inogara veruzhinji inoti Danga Mvura, Chikanga, Hobhouse, Sakubva, Zimunya uye Penalonga nekwaChigodora. amaisha ndio ngari vume vanofamba nemakombi muguta zuva nezuva mamutare vanoti vagonerwa zvikuru pakuya kwemaduta vanhu aya nekuti vange vodhurirwa pakufamba
zvikufarira chaizvo nekuti zvinoita kuti makombi asanyanya kutura asi chikumbiro changu ndechekuti mabhazi dai adzika hafani kuti kuenda kuhobhosi kana kudanga mvura dhola zvofanana nemakombi mabhazi fuel yao yakati chipeo nekuti ari subsidized kana wakati dhola nemakombi vanonyora pabusiness bodzi munhu anotoopta kukwira kombi nekuti kombi inokasika kuzara than bhazi
asi vakiliopas mucheche avo vanoshanda kumakombi anotakura vanhu vanoenda kwachigodora vari kuchema nerekuti havachakwanisi kuita basa zvichitevera kupinda kwaita maduta vanhu ari kushanda ari pasi pehurumende aya
vira aitikwanisawo kutipawo dhizeri raari kukwanisa kupawo mabhazi rakachipa iro rero takwanisawo kuitawo purize yaanoita iyoyo kana kuite dhora tinoita katipawo nedhizeri rakachipa pari zvino takanga tiri kuite $3 iwo ari kuite $50 saka izvi tadzokawo kuende $50 nekuti hapana zvetingabatsira kuti motika dzedu dzipere mapepa kuti mapepa ese aexpire ekukanzuru ese mapepa emota aexpire takamira tisina chatiri kuita saka takutazama kuti tiitewo $50 ipapo zvinoenderana nemabhazi iwayo kuitira kuti tikwanise kuseenza
mabhazi aya ari kubhadharisa mari inoita dhora rimwe chete muguta asi makombi aimboita madhora maviri kwachigodora Zimunya uye Penalonga kuri kubviswa dhora rimwe chete rine chidimbu asi vemichovha midiki vange vobhadharisa madhora matatu parwendo mumwe wanofamba nemakombi kwamutare vajeremaya mabika vanoti zvaitwa nehurumende hazvina kurekwa zvinosvika sezvo zvakamboedzwa zvikatadza kubudirira muzvare Patricia Mutema avo vanoita basa rekutengesa zvekudya pamusika mukuru wemuguta mamutare uyo unozivikanwa nerekuti mudzviti apo paisimira maduta vanhu anoenda kunze kwenyika kunyanya kusouth africa vari kuchema chema kuti kubviswa kwaitwa maduta vanhu aya achiendeswa kumusika wehuku kusakubva kwavapinza nzara sezvo vaitengerwa zvakanyanya nevafambi vaienda kure pari zvino musika uyu wave wemaduta vanhu vemuguta chete vasingatengi chinhu
izvi zvimasvika pano ndakangogara ndiri one hapana kana kastoma iri pano basa ratidzikirei saka dai makombi akamenoti achadzoka here kana kuti hatizi zvichamira sei kuti basa redu rifambiwo zviri nani
mukuru wekambani yezupco kwamutare vatito chirau vanoti maduta vanhu aya apinda mumigwagwa yemuguta kuzadzikisa chinangwa chehurumende chekurerutsira vagari pakufamba sezvo vemakombi vange voita madiro ajojina vanoti pakaitwa wirirano nevemakambani akazvimirira oga kuti vavaitire basa iri sezvo vasina maduta vanhu akakwana anokwanira maguta ose ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo
Vabereki vakawanda vari kuchema chema nekuwedzerwa kwemari dzezvikoro mumasvingo mushure mekunge hurumende yazvipa mvumo asi vakuru vezvikoro izvi vanoti hapana chekuita sezvo zvinhu zvave kudhura Gandri Maramba anoti panyaya inotevera
zvikoro zvizhinji munyika kunyanya zvemabhodhing zvakakwidza zvakanyanya mari inobhadharwa pakotoro yoga yoga pakupera kwesvondo mushure mekuita musangano nevabereki vachivaudza mari itsva dzinonzi dzibhadharwe nechimbi chimbi amai Endrance Takaedzwa vane mwana anodzidza paZimuto High School vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekukwidzwa kwemari yechikoro uku
isusu nyaya yefizi yakatotiomera because kukwidzwa kwayakaita hazvipindira nemari dzatiri kuwana saka tizurusa vabereki tichaiwanepi zvinoreva kuti vana vachatodzoka kumba kana kuti vachatofa nezhara variko todzokera zvekare kuya kwokuti wana womufumi ndiye inoenda kuchikoro mwana womuromba achigara kumba hurumende kana yakakwidza chifizi ichitendera zvikoro kuti zvikwidze fizi vatirwadzisai tisingawani mari inokwanirana
amai sungano zvarebwanashe vanoti hurumende yaifanira kuti vashandi vawedzerwa mari vasati vawedzera mari yechikoro sezvo vave kuomerwa neupenyu
kukwidzwa kwemitengo yemaschool fees hazvina kumira zvakanaka nokuti kukatarisa chekutanga chaicho mari inotambira mushandi haina chayakawedzerwa ndiyoyo kana iri 200 chikoro chokwa chakwidzwa ne 65% kureva kuti inini somubereki ndine vana 3 kana 4 ende kunofiwa vana vehama
zvinoti mana hazvisi justified zvachose chose. Apa tichango bva zve back to school mabhuku ari kudhura cover jairo jairo rimwe chete nenge richinzi $50. Ionoda kukavha mabhuku emwe kana 21. Saka imari iyoyo ichibva futi paka 200 ikokaya kandotambira.
Mashoko yanotsinona vatichaona chihwani vanoti havachazive pfumo rovo baya.
Haisa hatigoni kuwirirana nazvo izvozvo. Nokuti nyamwe neso mari dzacho hatina kwatogona kudziwana. Hatina kuwedzepa kana mari kwatodzihora. Dei vakagara vataura papa vatakabhadhara madeposits. Dei tisinakisa vana vedu ipapo. Apa vavada vashandisa advantage yekuti takatobhadhara dzimwe kuti vaidzosava inenge isingadzoseki. Saka zvakaoma because inesewo mari yacho hatina.
Asi vezvikoro vanoti vakakwidza mari yechikoro nekuti mitengo yezvinhu zvose munyika yakakwira. Zvikoro zvizhinji zvakawedzera mari pakotoro imwe chete nezvikamu zviri pakati pemakumi matanhatu kusvika pamakumi masere kubva muzana. Mabhodhingi mazhinji aibhadharisa mari dzinosvika mazana makumi manomwe kana masere, zvinoreva kuti iye zvino vabereki vava kubhadhara mari inopfuura chiuru chemadhora. Zvimwe zvikoro zvakaita seGokomere, Pamushara neSt Andons nezvimwe zvakawanda-wanda zvemabhodhingi zvakawedzerawo mari musi wemugovera apo vabereki vakadeedzwa kumusangano vachishanyira vana vavo. Mumwe mukuru wechimwe chikoro akaramba kudomwa zita rake achiti bazi redzidzo harivabvumiri kutaura nevatori venhau, akati vakakwidza mari nekuti mitengo yemafuta yekufambisa dzimotokari yakapa kuti mitengo yezvinhu zvose munyika kunyanya chikafu iwedzere zvakanyanya. Vemabhodhingi vanoti mari yakanga yabhadharwa nevabereki pakuvhurwa kwezvikoro ndedzemadhipoziti nekudaro vanofanira kuwedzera mari vakatadza vana vanodzingwa zvikoro. Pachikoro chezimuto, panonzi pakaita bopoto, pamusangano wekuwedzera mari apo vabereki vakarambira vakuru vechikoro vepo vachiti ivo havana kwavanowana mari yekuwedzera. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvidzidzo munyika vapo mavhima kuti vatipe pfungwa dzavo pazvichemo zvevabereki. Zvimwe zvikoro zvakazvimirira zvinopindwa nevana veshoroma zvinonzi zvakawedzerawo mari uye zvave kuda mari yekunze kunyanya madhora ekuAmerica. Mumasvingo, zvikoro zvakaita seRiverton neKyle College zvevana veshoroma zvave kubhadharisa mari inosvika zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica. Zvimwe zvikoro zviri zvemabhodhingi zviri kuwedzerawo mari uye zvimwe zvacho zvichiwedzera kakapetwa kaviri. Ndakamira Studio 7 Mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti vari kuona paine mukana uri pakati nepakati wekuti dare reCongress ribude nechibvumirano chavanotambira kuti vapasise bhajeti. Mamwe mapazi ehurumende yeAmerica aingambovharwa sezvo pasina kuwirirana pakati pavaTrump nebato remaDemocrats avhurwa. VaTrump vanoti vanoda mari inosvika mabhiriyoni mashanu nezviuru mazana masere yekuvaka mudhuri pakati penyika yeAmerica nenyika yeMexico, vachiti pane vanhu vanoita zveumhondi uye vari kutengesa zvinodhaka vari kupinda muAmerica zvisiri pamutemo. Asi vebato remaDemocrats vanoti havasi kuzopa vaTrump mari iyi. Izvi zvakapa kuti mamwe mapazi ehurumende avharwe kwemwedzi wose. Iye zvino vaTrump vakatenda kuti ambovhurwa kwemavhiki matatu nhaurirano dzichienderera mberi. Nhasi vashandi vakawanda vehurumende vange vambomiswa basa uye vange vasiri kutambiriswa mari vatanga kudzokera kumabasa. Vamwe vanhu vakarohwa nekushungurudzwa nemapurisa pamwe nemasoja vanoti havasati vanyatsowana kurapwa kwakakwana. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vevanhu vakarohwa ava vanga vasina kusununguka kutaura nezvetsekwende yakavawira, asi vanoti vakazvifunga muviri yavo inomerera nekutya. Asi vamwe vaudza Studio 7 kuti hapana kusiri kufa, nokudaro vanoda kuti ruzhinji ruzive nhamo yavakaona. Mumwe akarohwa nemasoja akatyoka ruoko ndeva Amos Mapfumo vanogara mumusha unogara veruzhinji weWhite City.
Tongoti almost vesangwa inepfuti ndova vapinda umu 5 vacho vakapinda mumba umu vatanga kundirova vese mubva wana sara achindirova mubva ndirova nebatastik ruoko rine ndasimudza ruoko mudenga ndobva ruoko rwachoka pekutanga tova ndari nzengesa rogore ndova ndari sapasi sa the moment ndaka rowa nsemuna irwadziwa ndakatanga kutindirira ndiri pasi pavo pandaka garira rogore ndakabva ndasimudzwa ndabva ku ndari simudza ndabva ndanzwa kurwadziwa vandesa mudinga zvakanza akuda kudzorera ndobva ndinongedza nepfuti pamumeso pandaka simudza roko mai ndakuchika sepfuti ndakabva ndasimudza roko nechita amusadaro kubva asimarun sandro pfuti varova pa same position panga mburuva pakachikoka pepe roko ndobva rabhinda manje
vamapfumo vanoti nanhasi havasati vawana ruyamuro ruzere sezvo vasina mari yekuti vaiswe plasta kuti ruoko rwavo rupore mumwe akakuvara apo akabayiwa nepfuti pagumbo ndiva Bernard Mutero vanoti havasati vawana ruyamuro rwekurapwa
nokuti ndairwadziwa bosvairwa hamuno mese maka mese masputsu kurowa kusvika muno mese saka ndakaona kuti ei pandainzwa kuti pavakurwadza asomudza makumbo anenge akandijunga nekubanga repfuti ndiro akapinda semunhu anga asina kana mari ndakatongoti mazuva ndakatora mazuva ndakagara
vamutero vanoti vakatozonunurwa nemudzimai wavo uyo akamisidzana nemasoja aona kuti vainge vovaita kafira mberi
zvakazoitika ndezvekuti madhamu vakanga vakavharirwa mukati vakanzwa kuti munhu uyo ari kurohwa panze uvo achachemi kana kuita sei kana kutaura achataura pavakabuda padhoo vachipushira mapurisa anga ari kusaidi uyo vachiwira uko ndobva vabuda ivo vakatorohwawo zvavo ndobva vauya vakati muri kuuraya munhu chichi atadze zvikanzisa asi kurohwa munhu ane mhosva tiri kungorova munhu chero hatinei kuti watadza here kana kuti wapara mhosva hatinei tiri kungorova chete
vamwe vakarwa vaudza Studio 7 kuti havana mari yekunorapwa vamwe vachiti kuchipatara vanobvunzwa tsamba yekumapurisa vasati varapwa vachiti vari kutya kunotora tsamba idzi nekuti vanogona kushungurudzwa zvakare chiremba uye vari mumiriri wechinhoi muparamende Dr. Peter Matarutse vanoti vanhu vakarohwa vanoda kurapwa maronda epanyama nemaronda epamweya sezvo vakashungurudzwa mweya yavo zvakare vamatarutse vanoti kunyange vanhu vakaona zvichiitika vanofanirwa kudzikamiswa kana kuti counseling Dr. Matarutse vanoti zvipatara hazvifanirwe kuda tsamba yekumapurisa vachiti vanofanirwa kurapa munhu vozoti munhu aende kumapurisa nenyaya yake
vanotanga vambonzi tida tsamba yemapurisa tirikurapa hazvifaniri kutombodaro munhu anofanira kungoti achingosvika otora
vamatarutse avo vakayamura vanhu vakawanda masvondo maviri apera vanoti vanhu havafanirwi kutya kuenda kunorapwa vachiti vana chiremba vakawanda vanoyamura vanhu vanenge vawirwa nedambudziko serakawirwa nevakawanda munguva yekuramwa mabasa sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti vanhu gumi nevaviri vakaurayiwa nemauto nemapurisa mukuratidzira uku zviuru nezviuru zvevanhu zvikakuvara vamwe vanodarika chiuru chimwe chete vari muusungwa vamwe vakakuvara asi vachiti havasi kuendeswa kuzvipatara ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndine Arthur Chigoriwa
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika vanhu vachipomera mauto mhosva yekuvashungurudza vamwe vanoti kuti zvipere panoda nhaurirano asi izvi zvingatange sei kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 19460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave sezvo nguva yedu yapera totarisa musoro wenhau dzedu dzanhasi dande mutande retwitter rinonzi ndere mutungamiri wenyika vamunangagwa rinoti vari kukachamadzwa zvikuru nevhidhiyo yemunhu akabuda panepfenyuro yesky news yekubritain achishungurudzwa nemumwe muuto nemupurisa vachiti vachaongorora nyaya iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muwashington dc.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 28 zibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la ikhansili ngokwayo, but lokhu is so beyond i-capacity yekhansili ngokwayo ngoba yi-directive eyasuka lakuhulumende.
Izakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili emanyene lakahulumende kunye lamasotsha.
So I into sentengo anti baba gadi currently lapha eZimbabwe akula price control ama price while the government ya negotiate la ma producers kuvunyelana ama price intengo iyachana endawo lezilalezi.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kanengi nengi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Umqeqeqi weqembu lomdlalo wenguqu le Highlanders uMadinda Ndlovu uthi ukuqatshwa kuka Victemba Ndlovu kuza kwenza yena athole isikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Iningi lezakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwe impahla ebiza imali eningi kulandela ukudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane abikwa akhiwe okungekho emthethweni ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasotsha. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba ikhansili yethule umbiko enkundleni yokukhulumisana ebulenjini eTwitter ngeviki edluleyo esazisa izakhamizi zeMbare ukuthi ikhansili izabhidliza le miduli. Ukubhidlizwa kwamavinkili lokhu kuqalise izolo kwaqhubeka phambili namhlanje lapho amasotsha abekhokela izisebenzi zikakhansili ukubhidliza lezi zakhiwo. Kodwa ukudanise uzulu isandla esilukhuni sabebutho kulolu hlelo bona bevele bengamelanga baphatheke kulo. Ukhansila weHarare uMnumzana Thamsa Nqahadebe uthi bekubalulekile ukuthi ikhansili ikhulumisane labanini balawa mavinkili ukwenzela ukuthi abantu bangalahlekelwa impahla.
Mire labantu lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la ikhansili ngokwayo, but lokhu is so beyond i-capacity yekhansili ngokwayo ngoba yi-directive eyasuka lakuhulumende.
Uqhubeke ethi kulusizi ukuthi abantu sebelahlekelwe impahla ebiza imali eningi ngoba abazange bathole isikhathi eside sokuthi bakhuphe impahla zabo emavinkilini la kuhle.
Ye izinto kathesi uZulu kuyamhlupha, izinto zisanzima ngoba sisasuka emsimeni esokuthi izinto zikhwele bengakhangelelanga and bengalungiselanga ama-salaries abo labo lapha abasebenza khona lalabo abasidingelayo izimali ngendlela yokuthengisa akukabi lentshintsho engabanika ukuthi baphefumule kakuhle. Kunzima kakhulu, kuzanika ukuthi uzulu aze ubuhlungu obungazathi sebungezelelekile zalokhu kudilizwa kwezinto.
Imizamo yokukhulumisana nesikhulumeli sekhansili iHarare umnumzana Mike Oshidemi ehlule ngemva kokuba umakhalekhukhwini wakhe ubecishiwe. Kodwa abakhulumele e-Studio 7 bathi bekungasiwo umsebenzi wamasosha ukuthi axoshanise abantu ngale ndlela. Umnumzana Keith Maziba isakamuzi seHarare uthi amasosha asehlukumeza uZulu kusukela kumaviki amabili adluleyo ngemva kodlakela olwenzakala ekutshengiseleni kwabantu ngokungayi emsebenzini obekuqoqwe ngabenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Thina siyalo ukuthi ikhansili lomlando ukuthi lungise kube lungise idolobho leHarare libe lalo lihlanzekile, kodwa lokho sokusenziwa amasosha ukuthi sethathe umsebenzi wamapholisa ekhansili ezenzele yena. Njalo siyabona ukuthi uhambe chaya abantu, konke lokhu sekutshengisa ukuthi akusela mthetho lapha elizweni. So thina hayi azivumelani lakho, ngabe kuthiwa ukhansili uzenzele lokhu yedwa ngoba lo ngumlando wakhe.
Umunye odilizelwe ivinkili lakhe ngumnumzana Admire Matambo, yena osole kakhulu uhulumende ngesinqumo asithetheyo.
Nazembare kathi city council sidilize yonke into, sebendizelele tuck shop yami. Azinto zeZimbabwe kazimanga kuhle, kanti sizwa ubuhlungu, shiwa siphile njani eZimbabwe khona.
Lobanje ikhansili sithi isinqumo sokubhidliza amavinkili amancane emzini weMbare sivela kuhulumende, akulambiko ovela kuhulumende oveza ukuba nguye osithetheyo. Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mtswangwa ehlule ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Energy Mthodi ubengasabeli ucingo. Ukusenjalo umeya wedolobha leHarare ukhansela eBert Gomba namhlanje ukukhuthaze ukuba amalunga edala lepharlamente aguqule umthetho ukuze kube lula ukuthi amakhansili adilize izakhiwo eziyabe zakhiwe ngokungekho emthethweni engaqalanga ayadinga imvumo yemthethwandaba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kanengi-nengi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Lokhu ngokunye okwabangela ukuthi uZulu angene ezitaladeni etshengisela ngokukhwela lokhu ngeviki edluleyo. Okwengezelele udubo lwentengo ukuthi izitolo eziningi emalokitshini zagqekezwa ngabantu ababetshengisela, ezinye zatshiswa. Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland, umnumzana Comfort Mujekeza, utshele Studio 7 ukuthi uZulu ulamandla ukwehlisa intengo ngokungathengi impahla elentengo ephezulu kakhulu.
Sure, into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama-price, while the government yanegotiata lama-producers kuvunyelano ama-price, intengo ziyatshiyana endawo lezi lalezi, but kulama-generally agreed price, even kungela price around $50 at most, but sithengiswa nge-$45. But kuyayenzakala eziyindawo uyasithola sesithengiswa ngama-$2. Into leyo yavama kakhulu soon after iphe aweya yenzwa leyana yachisa isitolo, so kwaba le short supply ezindawo zakusela ndawo ezithengiswa kuhle kuhle. So kulabanye bayathatha iadvantage yokuswelakala kweproduct emalocation lawana achiswa amashop, bafike bathengise ngentengo enkulu, ethanza yasithengisa nge-$3 iqiniso.
Manje ungathini wena ebathengini ukuthi kuyini amele bakuqaphele ngalesi sikhathi?
Abathengi into bafanele ukuthi bananzelele ngokuthi ama-price akhontrolwa yiwo abathengi. Nxa sebesithi i-demand and supply iyadetermina, kheya ukuthi indlela abathengi bedimanda ngayo, bona abathengi bengabambana bethi into leyi siyayithenga ngemali leyi, othengisayo akwanisi ukuthi agcine i-product especially ama-perishable awa njengesinkwa for 2-3 days siyayehla. And sesikhulumisane ngabama-bakery ngayo vaya deliver isinkwa endawo zonke imoto zabo zihamba zideliver and la bekhuthaza abathengi ukuthi ngase sithengiswa ngentengo $10, $10, $50 lingathengi siyabuya la. So abathengi ma bezalalela khonokho kuyayenza then kulamanye ama-products lawo aso isinkwa kuphela kufana labo-cooking oil kufana lama-beverage drinks kufana labo-mazowe konke uyathola even lempuphu uyathola enye indawo sebekweza kakhulu but into ziyathengisela ukuyehla mbijana but asikayehli kuze kufika esiteji esifuna ngaso kusuka isikhathi laphana kwaba le-stay away yadidlisa impahla ama-price eqanse kakhulu but sokulamona sokuthengisela ukuthi hhayi ezinye indawo like laphana amashopi bamanija ukuthi bavule amawindo ukuthi bathengise izinto sokuqalisa ukuyehla
esikhathini esiningi nxa abantu nxa kulo dubo olunjengalona lolo ukuthi intengo kaziqondakali lokunye okunjalo liyaliphe abantu amacebo okuthi nxa besiyathenga bakhangelene
amacebo ayebekhona but I think into e-critical to our situation kakhulu kathesi into ye-supply ilevel ye-competition siyarijuswa ukuthi like endaweni enye wathola ukuthi kulamashopu awu-10 kathesi avandalayiswa so kulo one warisasitita eyakhe abanye 9 bakuprocess yokulungisa u-one lo one esikhathi esiningi uyathatha i-advantage ekwazi ukuthi ala competition but into thina
alo ke ngumnumzana Comfort Muchekeza umgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Ukhulumende usebumbe ikomiti ye-task force ezabona ngokugcwaliswa kwezixwayiso ze-commission eyayikhokhelwa ngowayengumongameli we-South Africa umnumzana Halema Motlanthe eyayidingisisa ngezehlakalo zodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho ekuqaleni kukancwabakazi womnyaka ophelileyo lapho okwabulawa abantu abayisithupha libutho lesizwe. Isixwayiso lesi sibalisa ukulungiswa komthetho kwemithetho yokhetho ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe kanye lokudingisisa ngababangela loludlakela lababulala abantu. Ikomiti le iyabe ikhokhelwa ngabaphathintambo bakahulumende, inhlanganiso yamagqwetha eye-Zimbabwe Law Society kanye legqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Lokhu kwenzakala umongameli Emerson Mnangagwa esithi uyakhathazeka ngombiko osanda phuma kumsakazo weSky News othi amasosha ahlukuluza abantu elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngibona ezani kumele kukhangelwe konke ngoba kwenzakala khathesi nxa sikhangela sokufa abantu abaningi over 12 people walimala kwacha abantu abaningi probably over 1,000 and over 600 people emajele okutshengisela ukuthi imbangela kumbe impande yenhlupho zabantu beZimbabwe lokhu zikhona kumele kukhangelwe khona lokhu ukuthi why kulokhu sekulama-structures esingathi ngawe-violent ngoba nxa sikhangela even abantu ababevulela abantu ukuthi beluthe kwangosabantu abavele ezigabeni singakhangeli nje ukuthi kube lama-task force kodwa kube kulungiswe impande yomonakalo ngoba nxa kunuka endlini awuspray i-perfume uyasusa into efileyo so kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi into efileyo kuyini ingakhithwa njani into yangikhona kulokuthi kuspray o-perfume kunukelele kamnandi kumbe kuspray ompukani befe kodwa insukela yendaba ingakakhangelwa.
Kodwa sesikhangela amazwi kamongameli Mnangagwa athi umangele njalo udidekile ngokuthi kulabantu abahlukuluzwa ngamasosha.
Asiboni ngoba ama-civic groups akhuluma from day one ukuthi abantu bayahlukunyezwa, abantu bayahlukuluzwa. Kungathathi ukuthi uzokhuluma abantu abavela phandle kweZimbabwe ukuze belalele. Ngoba khona lokhu sakhuluma kudala, kuqalisa vele iproblem naleyo ukuthi abantu bayachaya, abantu bayanyamalala, abantu bayathotshwa. So kuyasimangalisa ukuthi khona enanzelela khona lokho kathesi. Anti bona babesithi kulabantu abatshontsha ama-uniform ama-police station kuqakatheli ukuthi besilalele njengama-citizens.
Ubona i-task force leyana isebenza kuhle.
Yanda kwaba nama-task force kufunakala i-implementation. Siyakwazi okuhluphayo eZimbabwe esesifuna kathesi i-implementation. Indaba yama-electoral reforms asondaba entsha. Ama-organizations anjenge-ZSC aqalisa ukukhuluma nge-electoral reform ngo-2000. La kadesi lokho ngakabe la ma-electoral reform. Sihloniphe i-constitution, kadesi kulabantu abayi-600 abavaleleyo abangavunyelwa ukuthi bebe lama-lawyers. Kodwa i-constitution idinga libe lama-lawyers. So kuyabe kuqakathekile kwezinye izinto ohulumende angabe ingxenye yakho ngoba kwesinye isikhathi sebesibona zanule sandla ezinsini zangikhona. So kuzaba nzima ukuthi ube ngiyofaka i-task force. Kunjengokuthi ngumdlali aphinde abe ngu-referee, aphinde abe ngu-linesman. Kuzaba nzima ngoba esikhathini esiningi uhulumende nguyowonayo sibili.
Alo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isimo esiqhubekela phambili sisiba sibi elizweni, abantu behlukuluzwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuvalwa kweningi lengatsha zikahulumende weleMelika obesekulensuku ezedlula inyanga yonke kubikwa kubangele ukulahlekelwa ngamabhiliyoni ayisithupha amadola komnotho walelo lizwe. Umkhokheli webandla elikhulu eliphikisayo kweleVenezuela ozithi nguye umkhokheli welizwe ngoba esithi unqobe kukhetho, uJuan Guaido usekhuthaze ukutshengisela kwensuku ezimbili liviki emzameni yokuthola usekelo kwabebutho ukuze bengasekeli umongameli Nicolas Maduro. UZulu uveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labasakhulayo besilisa abasukela abasezifundweni ze-secondary kusiya kwabaleminyaka engamachumi amane abasebenzisa ukudakayo kanye lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Okuninga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Iningi labasakhulayo abangathandanga kubethwa ngamagama bathi imbangela enkulu yokuthatha okudakayo lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo yikuthi kabalakho kokwenza okukuziphilisa. Ukuswela umsebenzi bathi kuyabahlukumeza engqondweni, kubafuqa ukusebenzisa udakayo lotshwala emizameni yokuba bakhohlwe induba bakizo zokwehluleka ukuziphandela. Osakhulayo u-Anopa Murambiwa ngomunye wama-junior councillors edolobheni leHarare emela isigaba sika Ward 41. Yena ke ulandisa ngokunye okubafuqayo ukusebenzisa izidakamizwa kanye lokunatha utshwala ngendlela eyingozi abasakhulayo njengaye.
What was being stated that you find 40% of all suicides happen to be because of drug abuse.
So ngamachumi amane ekhulwini kwalabo abathatha impilo zabo kungokubangelwa ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Nxa kusiza kulolu daba lokusetshenziswa kwezidakamizwa, sandise ukuba betha ngamagama amabi sithi kabalungayo. Kodwa singalukhanyelisisa lolu daba lokusetshenziswa kokudakayo, uzathola ukuthi kungasintando yabo laba bantu, kuyabe kukhona okubafuqayo. Ngabantu abafuna ukutshengiswa uthando.
Kungalesi sizathu Murambiwa oyisifundi se-St. John's Emerald Hill eHarare ekhuthaza uZulu ukubambisana ukulwisana lalolu dubo. Okusekelwe ngu-Detective Assistant Inspector Majaha Mkhwananzi wohlangothi olubona ngezokuvinjwa kokungeniswa kwezidakamizwa elizweni olwe-CID Drugs and Narcotics.
So thina besixwayisa uzulu ukuthi akasikhangelisiseni abantwana lapha abahamba khona ngoba sisivuma thina ukuthi indawo yethu kungabe kusemathown kungabe kusemakhaya khona beZimbabwe sebehlangana lotshwala sebehlangana lento ezidakayo lula. So kabaphiwe imfundiso esingayibiza ngesikhiwa sithi drug resistance education ukwenzela ukuthi uma behlangane lakho kungabe thusi kumbeni bangawuqabuli bebe vele sebezilungiselela ukuhlangana lakho bayenze esingathi yi-choice kumbe bakhethe bona impilo engcono.
Uthi lo asomsebenzi wabasesipholiseni kuphela kodwa kudinga ukusebenzela ndawonye kukazulu wonke elizweni ukuluqeda lolu dubo.
Umunye wabekekethisile ngikhaya ngale uyanika imali kahlali labantwana phansi ngala sikhathi lapho usebuya kuphela ngokuthi usehlangane lomntwana osela ama-drugs khathesi usefuna ukuthi ngake uyahle kuphele kunabo unanzelela ukuthi phela lwana osedaka kwayo kumbamba ingqondo kwambamba umzimba so uzathatha isikhathi sokufuna labana abayelaphisayo esingathi i-rehabilitation esilungu. So ke nxa kungasenzanga ngaleyo ndlela usala kuyinkinga uzulu kavuka asinika amaphapha layo ukuthi kume nje kanjani.
Kwagcizelelwa ngufather Claude Maganga webandla lokholo lwesikristu le-Roman Catholic Church onguparish priest eSt Genesius emzini weMarlborough edolobheni leHarare.
Kule problem ehambayo esiyibonileyo ukuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana nezinto eziningi empilweni yabo ukuthi ngesinye isikhathi akuna msebenzi akuna into yokuyenza. So ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo sebenza into yama-drugs.
Ufather Maganga uthi ilo msebenzi omkhulu inkokheli kwezokholo ukukhuluma phezu kwayo yonke into eyenzakala emphakathini ukuze ilungisiswe.
So kumele lathi sibone ukuthi empilweni yikwini okwenzakalayo lako ke kumele sikukhulume singayekeli ukukhuluma njengoba singabuya ndawonye even e-churchi laphana sijumayela sikhulume ngento leyi ukuthi leyi into esihluphayo nje sindawonye nje i-churchi ezimuli lasempilweni.
Umnumzana Anseline Tinashe Chimonyo ngomunye wabongi abasebenzisana lozulu obulawa yimikhuhlane yengqondo eParinyatwa Group of Hospitals engunesi in charge kulolo hlangothi. Ulandisa ngokuqansa kwenani labasakhulayo abesilisa abatholakala besizadinga usizo kuleso sibhedlela.
Mainly the boredom, lack of recreational activities to do and lack of employment.
Esiningi lokhu kubangelwa ukuswela okokwenza. Umuntu ezihlalele isikhathi sonke, ukuswelakala kwendawo zokuzilibazisa nokuswelakala kwemisebenzi. Iningi labo bafundile sibili kodwa udube ukuba abalalutho lokwenza ngaphandle kokusebenza okudakayo lokho. Ngingathi mina kulokuswelakala kolwazi ikakhulu ebantwini abadala ukuhlolisisa lezo nkinga abasakhulayo laba bebhekane lazo.
Uchimonyo uthi isilinganiso sokuthathu kokune 3/4 sabasakhulayo besilisa abadinga usizo ngasebebulawa yimikhuhlane yengqondo ngemva kokusebenzisa okudakayo ngendlela ekusibanga esibi kanye lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo.
He might have schizophrenia or temporal.
Ngaba lomunye umkhuhlane wengqondo ngesikhathi esiza esibhedlela kodwa inhlolisiso ibisiveza ukuba kungezelelwa ukusetshenziswa kokudakayo.
Ukuswelakala kwendawo zokubatholisa usizo lokubabonisa ingozi ekhona ma bengaqhubeka bethatha udakayo lokho kanye lokunatha utshwala ngendlela edlulise amalawulo ama-rehabilitation centers. Njengalokho okutholakala emazweni athuthukileyo, abezempilakahle bathi ngokunye okwenza kube nzima ukuluqeda lolu dubo emazweni asathuthukayo njengeZimbabwe. Bakhala njalo langenani lengcwethi zalumkhuhlane labasebenzela lolu hlangothi lwabasiza ababulawa ingqondo abathi liphansi kakhulu lona udubo luqhubeka lukhula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Izakhamizi zeMtare zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo elithethwe nguhulumende lokubisela amabhasi enkampani yakhe eZupco edolobheni leli. Izakhamizi lezi zithi lokhu kuzazinceda kakhulu njengoba abemichova lamakhombi kade sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokugada amahlayana. Amakhombi abikwa abe esehlawulisa amadola amabili uhambo lunye oluhlawuliswa idola linye ngabezupho. Baningi kanye lengcwethi ezicubungula ezomnotho abathi zizayicela isivuthiwe njengoba uhulumende wake waqala umsebenzi wokuhamba kwala mabhasi kodwa kwagcina kusiba lukhuni ukuthi aqhubeke esemgwaqweni. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi uqatshwa kukaBekuthemba Ndlovu kuza kwenza yena athole ithuba kanye lesikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo abayibo ikusasa yaleli qembu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkokheli yeqembu leHighlanders lonyaka iphe ithuba umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu ubachazele amalunga aleli qembu ngenhlelo zakhe emhlanganweni waleli qembu oqhutshwa minyaka yonke ekuqaleni komnyaka. UMatinda usebenzise leli thuba ukubatshele amalunga eqembu leHighlanders angenela umhlangano oqhutshwe ngensonto edolobheni lakoBulawayo ukuba lonyaka uzasungula inhlelo ezakwenza ukuba iqembu lizibhekele abadlali balo, okuyinto athi nyakenye bekungekho lula ukuba ayenze ngoba isikhathi sokwenza lokhu ebengasitholi. Ngalokho-ke uthe ukuqatshwa kukaBekuthemba Ndlovu uba ngomunye wabasekeli bakhe sekuzamkhulula uba aqede isikhathi esikhulu elamaqembu abasakhulayo.
Dropping in uBekuthemba was not by the fact izibongo ziyafanana idrive yangkhona yokuthi konanana lesiye abantwana be-Highlanders who understand the football ye-Highlanders ukuthi bangene kusystem. So ukuletha uBekuthemba ukuthi abuye azosijoyina ku-first team senza thi ngithole isikhathi manje esokuthi ngikwanise ukuthi khona sifake ama-structures in terms of i-development. So kufanele khona sifake i-philosophy lana from the under 14s. Ngizathola-ke isikhathi manje sokuthi khona ngikwanise khona ngibe ama-under 14, under 16, under 18.
UMatinda uthe eqatshwa liqembu leHighlanders ekuqaleni kwanyakenye waphiwa umlando wokuphendukisa isiko laleli qembu elokuzikhulisela abadlali, okutsho ukuba nguye njalo kumele atsho ukuba kudlalwa njani kusukela kuqembu labasakhulayo kuze kufike kuqembu elidlala kusigaba se-PSL. UBekuthemba Ndlovu nyakenye ubeqeqetsha iqembu leBulawayo City, kanti phambilini kwalokho ke wasebenzayo engumsekeli kaKelvin Kaindu ngesikhathi beqatshwe ngamaqembu abalisa ele-Highlanders, ele-Triangle kanye lele-Haumine. Ngesikhathi esadlala ibhola uBekuthemba udlale kwesikhathi eside kuqembu le-Highlanders, wadlalela njalo leqembu lesizwe lama-Warriors, ikanti-ke wadlala selizweni lase-South Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele-Moroka Swallows kanye lele-Mpumalanga Black Aces. Omunye umsekeli kamqeqetshi obevele esebenza loMatinda Ndlovu nyakenye nguMandla Mpofu kusithi umqeqetshi weqembu leBhozo 90 uMelusi Sibandala ubephathisa kodwa inkinga yakhe ukuba akavunyelwa ukuhlala ebhentshini njengoba engela sithupha sika-CAF A okumele kube yiso esiphethwe ngumqeqetshi oqeqetsha kusigaba se-Premier Soccer League kwele Zimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kati kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Iningi lezakhamizi zeMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi kakhulu ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasosha. Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kaningi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Kwezemidlalo sizwe ukuthi umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthini ngokukhethwa kukaBekuthemba Ndlovu. Siludliba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni. Igama nguChris Gande, lilaka.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.